vachitaura pachiitiko ichimuharare nezuro vamunangagwa vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kodzero dzevakaremara uye kuti zvichengetedzwe pachishandiswa chirongwa chitsva chavakaparura.
It is incumbent on all of us to shift from perceiving persons with disabilities as objects of charity, medical treatment and social protection, and instead view persons with disabilities as being capable of productively participating in the building of our great country Zimbabwe.
Tese tinofanira kutanga kuona vakaremara sevanhu vane kodzero dzakafanana nevamwe vanhu vese. Ava vanhu havafaniri kunzwirwa tsitsi kana kutarisirwa pasi. Vanofanira kuonekwa sevanhu vanogona kuita mabasa ebudiriro munyika nekuvakawo Zimbabwe.
Vamunangagwa vakati vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane kodzero nezvishuwo zvinofanirwa kuremekedzwa pamwe nekuchengetedzwa. Izvo zvakapa kuti hurumende iwe negwara rinobata kodzero dzavo.
I set a challenge all sectors to work harder towards ensuring the inclusion of persons with disabilities in every facet of life and across all sectors of the economy. Harmful cultural practices, discrimination, marginalization and exclusion of persons with disabilities should be brought to an end.
Tese tese munyika vakaremara vanofanira kupiwa mukana wekuita mabasa anoitwa nevamwe vese vasina kuremara. Tinofanira kusandura maitiro kana tsika kana miono inodzikisira vanhu vakaita seivavo, nokuti pari zvino kusaremekedzwa kwavo kuri kuita kuti vagare vakafaririra panyaya dzebudiriro.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mazima vakati chirongwa chehurumende ichi chichabatsira kusandura upenyu hwevanhu vakawanda vakaremara.
Vana vanorarama neurema vanofanira kuendeswa kuchikoro pachena pasina chinobvunzwa kuvabereki. Chechipiri, pose panoenda kumakosi akaita sana teachers training, emanesi nemamakosi akasiyana-siyana, tinofanira kuona tine 15% yevanhu vanorarama neurema vari muzvidanho izvozvo.
Vamazina vakatiwo gwara rehurumende rakanangawo nekuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, sezvo vana ava vaine kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Tinoda kuti vaende tichinyatsoziva kuti vanhu ivavo vaenda kwakati, tigokwanisa kumiririra kodzero dzavo variko. Uye tinenge tichida kuti kana tava kuitawo maprograms ekuti vati zvavanounza kumusha zvive zvinhu zvinenge zvakarongeka, tichinyatsoziva kuti zvakamira sei. Chatinonyanya kuda ndechekuti vana veZimbabwe kana vachinge vabuda kunze, isu sehurumende tinofanira kuvaprotekta variko.
Vanomiririra vakaremara musangano remubatanidzwa wenyika dzemuAfrica Vanyasha Nhau vakati chirongwa chehurumende ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba nevakaremara vakawanda.
Kuti zviite zvinhu izvi zvisazokanganiki fanika zvekuitwa constitution nemamwe mabills ese aripo akaiswa ngave United Nations nezvimwe zvakadaro, chikudiwa ndechekuti varimo vacho mumaministry vanoona nezvevakaremara vanofanira kunge varivo vakaremara, nekuti pakaiswa munhu akadaro haangakanganwi kuti pane zvinhu zvinoda kugadzirwa upenyu wangu kuti zvakanaka.
Vanomiririra vakaremara mudare resenate Amai Rejoice Timire vakati chirongwa ichi chichapa mukana kumunhukadzi akaremara zvinova zvanga zvisingaitike pamakore ose apfuura.
Asi madzimai akaremara akarwawo nezvavo, kureva kuti naivo polisi iri kuvaita kuti vagozogona kubatirana pamwe chete navamwe nevari kunze uko vachikwanisavo kuti vazive kuti mudzimai akaremara munhu anogona kuita basa rinongoitwa noumwe munhu wese.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, vakawanda vavo vachiti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa zvizere. nyanzvi munyaya zvezvematongerwo enyika dzinotiwo hurumende yaita zvakanaka kubuda negwara rinobatawo shuviro dzezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Nguva zhinji vari kunze kwenyika vanogara vachichema nerekuti havasi kukwanisa kuvhota vari munyika dzavagere, kushaya rubatsiro rwehurumende vari munyika dzavari nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.